Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 11/2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa kuti vakwanise kuenda kumba. Nekuti havana mari dzacho dzekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasemvuri chena ende chikumbiro chekuti employer dai ndogadzirisa nyaya idzi nokurumisa kuti machiremba aende kubasa.
Dare redzimhosva rinoti vana chiremba vanofanira kudzokera pamabasa mukati memazuva maviri. Vakuru vesangano rezCTU vogara vakabatirira ura mumaoko zvichitevera kutyisidzirwa nerufu kwavanoti vari kuitwa.
Ndakada kuti ndiridzendere ndikati manchinongaridzirani kwautosinga ndakamira padhoo ipapapo tione umba yese yakutotapurwa ende yairira kunga iri kuridza mhururu mhepo iyoyo.
Studio 7 inoita hurukuro nevamwe ambuya vakapwanyirwa imba yavo nedutu mupengo kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare rinotonga nyaya dzevashandi nevashandirwi reLabour Court rinoti vana chiremba vasiri kuenda kubasa vanofanira kudzokera kubasa mukati memaawa makumi mana nemasere sezvo zvavari kuita zvisiri pamutemo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vatongi vedare reLabour Court vaRogers Manyangadze pamwe chete navaLawrence Murasi vapa vanachiremba vamazuva maviri kuti vadzokere kumabasa. Dare iri ratiwo kusawirirana kuripo pakati pavanachiremba nehurumende kunofanirwa kuenda kumuyananisi kana kuti arbitrator mukati memazuva gumi nemana. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Ndoro vati zvisinei nemutongo wapiwa uyu vana chiremba havana zvikwanisiro zvekuti vaende kumabasa.
After 48 hours machiremba anongowanika vachitadza kuenda kumabasa. As long as vasina kubatsirwa panyaya dzemari dzisina kuadhiriswa dzekuti vakwanise kuenda kumabasa. Nekuti havana mari dzacho dzekuti vakwanisa vachienda kubasa vachizviriritira nekuchengetedza mhuri dzavo. Saka tinongoramba tiri pasame position ende chikumbiro chekuti employer dai ndogadzirisa nyaya idzi nekukurumidza kuti machiremba aende kubasa.
Vachibvunzwa neStudio 7 kuti havatye here kuzopererwa nemabasa vakasateerera zvarehwa nedare, Dr. Ndoro vati vashandirwi vanofanirwa kuita zvinoita kuti vashandi vadzokere kumabasa.
Employer anoda shandiri vake anoita zvakafanira nguva yakafanira nekukurumidza kuti vashandi mune zvakanaka uye vadzokere mumabasa avo nengo yakafanira. Saka haizi nyaya yekutya yekuti tingatye, hatifanirwe kunge tichitya employer wedu, tofanira kunge tichitoengeja employer wedu, hatitokwanisa kufanira kutibatsira kuti tidzokere mumabasa.
Kweta reZimbabwe Hospital Doctors Association vaDoug Coulthard vati havawirira nezvabuda mudare asi vachaongorora zvikonzero zvaiswa nedare. VaCoulthard vatiwo Vane mukana wokukwidza nyaya yavo kudare repamusoro soro vachipikisa mutongo uyu kana vana chiremba vakada kutora danho iri.
I disagree with the outcome, but we have not yet seen the reasons.
Handiwirirani nemutongo wabuda, asi tichakumbira zvikonzero zvaita kuti dare ripe mutongo iwoyo. Handisati ndakurukurana nachiremba, asi tine mukana wekukwidza nyaya yedu kuSupreme Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivire gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo pamwe nesangano reHealth Services Board. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa musi wa3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vana chiremba vakuru vaive vasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu kuzvipatara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Utungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions unoti hoyo kugara wakabatira hura mumaoko zvitevera kutambira kwawakaita mashoko ekutyisidzirwa nerufu. Mutori wedu Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti utungamiriri wesangano ravo wave kutyira upenyu hwavo zvichitevera kutambira kwavanoti wakaita mashoko ekuvatyisidzira nerufu pamberi pemusangano mukuru wesangano ravo weGeneral Council uyo waitwa nhasi.
Saka nezuro takaona munyori wedu mukuru achitumirwa gwaro rinotyisa rekumuchichidzira pafoni achinzi izvo mukaita musangano wemuzive kuti musaite madecision anokanganisa vari kutonga, uyezve achichidzirwa kunzi mukaita izvozvo tichabata mwana wako chibharo uyezve kana kukuuraya. Zvakatumirwazve president inini ndikatumirwa gwaro rakadaro, vice president Florence Taruinga akatumirwa gwaro rakadaro, deputy secretary general Mutindindi Comrade Mutindindi wakapitumirwa gwaro rakadaro. Saka zvinhu zvatakawana muswara nezuro zvatiri kutotarisana nazvo.
Akakave kechipiri utungamiri weZCTU uchitumirwa mashoko ekutyisidzirwa nerufu gore rino, asi vamutasa vati havasi kuzodzokera kumashure nekumirira zvido zvevashandi avo vanoti vari kunhonga svosve nemuromo.
Atina chatinomirira nokuti isusu takasarudzwa kumirira vashandi. Saka tinoita zvido zvevashandi iko zvinoti atokokoroteredza maunion ese masekta akasiyana-siyana kuti vataure kuti vashandi vari kuti kudii. Hatina imwe zvesimba rekunze rinotimisa kuita madecision atinofanira kuti tiite kuti vashandi vaendere mberi. Vashandi vari kunyunyuta, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vashandi vari kufa nenzara nemhuri dzavo, havasi kugona kuenda kuzvipatara. Iko zvino kuzvipatara hakuna ana mukoti, hakuna madhokotera. Kuzvikoro vana vari kufa nenzara kumaboarding schools. Zvinhu hazvina kumira mushe munyika, hamuna kumira zvakanaka. Vashandi mari dzavari kutambira hadzitombokwane kuti vatenge chikafu. Saka kana tikachichidzirwa zvakadii hatigoni kuti timire.
Kunyange hazvo ZCTU ichiti yamhangara nyaya iyi kumapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yasvika munzeve dzavo. Vamutasa vati vachazivisa munguva pfupi iri kutevera zvichabuda pamusangano wavo General Council uyo wanga uchiri kuitwa pataenda pamhepo kuti vashandi votora matanho api. Zvichitevera kuoma kuri kuramba kuchiita upenyu kuburikidza nemari shoma dzavari kutambira nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu muzvitoro. Zvichakadai, sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti richatanga kuramwa mabasa nemuvhuro sezvo richiti mari iri kutambiriswa nhengo dzayo yakafanana nemutero wembwa. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende yashevedzera musangano nevashandi vayo avo vari kumirirwa neApex Council, nhengo dzesangano ravo dzichakanda mapadza pasi zvisinei nemusangano uyu.
Hatingatenderi vanhu vaakushoreka zvakadai seunion kuti varambe vari muzvikoro vachinyebedzera kunge vari kudzidzisaye vasingadzidzi. Hatingatenderi vanhu vane nzara vane ukasha kuti vainvigilate manational examinations evana vedu needucation yenyika yedu, nekuti zvinokompromisa integrity yemaexaminations. tinoona kuti hurumende yado yakoka musangano wenhaurirano dzemari musi wemuvhuro mu14 October iri nyaya yatanga tagara tichichema nayo nguva yese uku kungori kuve reactionary vachinyefungidzira kuti vangatidzose kumashure tiregerere kuenda mberi neurongwa hwedu tichifunga kuti pane pundutso yaakubuda asi taakuziva hunhu hwavo chakachejedza ndo chakatanga
zvichakadai mamwe masangano evadzidzisi anoti Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Rural Teachers Union, Zimbabwe National Teachers Union, nemamwe vanyorerawo hurumende vachizivisa kuti havasi kuzokwanisa kunyoresa vana bvunzo kana vasina kupihwa mari yakaringana nemadhora manomwe ekuamerica ari maRTGS paawa imwe chete paanenge achinyoresa bvunzo dzegrade 7 form 4 pamwe neform 6 idzo dzakatarisirwa kutanga kunyorwa svondo rinouya hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvedzidzo vapaul mavhima sezvo vati tigozovafonera kana vachinge vabuda mumusangano pataenda pamhepo vamavhima vanga vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed Ali ndivo vakasarudzwa kuti vapiwe mubayiro weNobel Peace Prize wegore rino vaAhmed vakarumbidzwa nekuunza runyararo pakati penyika yavo neEritrea mushure mehondo yainge yave nemakore makumi maviri nekuda kwekusawirirana panyaya yemuganhu mono mutema wekutanga kupiwa mubayiro uyu ndiva Albert Luthuli vekuSouth Africa muna 1916. Vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira vashakabvu vaNelson Mandela vekuSouth Africa, vaAnwar Sadat vekuEgypt uye vaKofi Annan vekuGhana. Vamwe vakapiwawo mubayiro uyu vanosanganisira Archbishop Desmond Tutu vekuSouth Africa, vaive mutungamiri wenyika yeLiberia amai Ellen Sirleaf Johnson uye mushakabvu Wangari Maathai vekuKenya vanova mudzimai mutema weku tanga muAfrica kupiwa mubayiro uyu muZimbabwe muna 2011 vaimbova mutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai vakambodomwa kuti vapiwe mubayiro uyu kunyange hazvo vasina kuzobudirira mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pedzisai Ruhanya
chokutanga ndechekuti Prime Minister veEthiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita president wedu vamunangagwa pakabva vamugabe asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo ende runyararo rwomunyika yeEthiopia hwaikanganiswa nekunetsana kwavanga vanako neEritrea saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal but beyond peace deal yavakaita neEritrea munyika mavo chaivo vanhu vaiita zvechitsotsi vanhu vaiita zvehuman rights violations vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu vamwe vacho vakaritaiwa vamwe vakabviswa majajisi anga ari corrupt akabviswa vakanyatsokuita kundoadiresa kinda pamongo weproblem yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana vamengisto negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo mapoliticians vomuEthiopia even vanhu vomuAfrica saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vamandela panguva diki yavakatonga muSouth Africa after the fall of apartheid saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa
mubvunzo wekupedzisira mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica
aiwa wakakosha zvoyo because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wokuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega tisina kana mumwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita vamandela ndi vakandoita Nobel Peace Prize vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri wamandela vakati ini ndinongoita 4 years one term iwewe taumbeki chitonga chiindai mberi nyika yesouthafricana nhasi ANC chaiyo iri kutonga nhasi is a liberation movement but ine capacity yokuzviita renew ine capacity yeself correction ine capacity yokuti payatadzayo zvigadzirisa Saka mucherechedzo kuti utungamiri weZimbabwe. Not all hope is lost. Vamunangagwa nezano ane capacity yekuti vakaita reform the political, which is a rotten political, the political which is decomposed. Vane capacity yekugadzisa nyika inokuti inde mberi.
Nyanzvi mhanya zvematongerwo enyika vachita dzidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg, Dr. Petsai Ruhanya vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vanhu vekumanikaland kusanganisira vari munzvimbo dzakaita seSaruwaka Village nezongoro kwaMutasa Central nedzimwe nzvimbo kuChipinge vakaparadzirwa dzimba nezvikoro nezuro nedutu mupengo. Miti mukuru inonzi yakadonedzwawo nemepo iyi. Dunhu iri rakambowirwawo nedambudziko redutu mupengo remafashamu emvura uye nemepo kana kuti cyclone Idai mukutanga kwegore rino. Bazi rezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rainge rayambira nezuro kuti matunhu akaita seManikaland, Matabeleland South, Svingo Midlands uye dzimwe nzvimbo Mashonaland East maitarisirwa mvura mheni uye mepo yakasimba. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata ambuya Shila Saruwaka avo vane imba yakatakurwa denga nemepo iyi.
Zvakati tichingobva mumunda mahalf past six kwakubva kwauya mhepo kwakapita dutu rimwe rakabva kumabhazuva raitarisika rakasvipa kuti tsva ndosaitamboona zveba. Mumasure mezvo kwakuda kuti tichipinde mumba kuti titange kuputsa mwoto tabva mumaminda, ndopo takatanga kuona mhepo yakauya ichibva kumabhazuva. Mhepo iyoyo yanga yakaoma, yanga ichiisa. Kwakumbopinda mudzimba kuti tigare titoone dzimba dzaakunga dzaakuda kudonha, kwakubuda kwakumira panze. Wana wangu wabu ambo tingogo mga tipinda wazukuru mga tipinda mbedu. Apo tango wenda mbedu mtika tizo jipikiri zese za akuda kuzurwa kumba umbaya kuda kudono katabuda kande. Saka ta atili pavaranda. Nguwa shoma shoma atili pavaranda ipopo a titone marata kutodo na maasipesa kutone eskwa kutika kumba mindo. Ende mepo ye ansa inambo yona mwananga. Ndiri sirikazi ndakada kutindiri zendere nikati manji ningari zirani. Kwauto shinga ndakamira padoi papapo tione umba yese yakutotakurwa ende yairira kunga iri kuridza mururu mhepo iyoyo. Takazopinda mumba kunga mapasti 8 pane vamwe vakanga vazouyawa kuti tazwa noise yaita apo. Ndikati umba yaenda. Saka mudarora paindikati handitombozivi kuti ndinorara paiba. Izvozvizvi mwanangu ndiri shirikadzi ndiri panze. Kana kuti ndizive kuti ndotangira papi. Ukunda ndakuda kuti ndichigadzirira tuma sendi tokuti ndikatengesawo kana tubindi twangu ndotenga fetirazi handichaisi mudzi. Iyo marata acho aenda 13 yangu adonha pasi achibva aenda kooroera kuti mwanga ari kudzimwe rumu dzeadhasai.
Saka mune vana vangani nevazukuru vamunogara navo?
Inini ndina vazukuru 5 nemukwasha umwe wakaurova anga ari kuda kugara vaneni angada kuita makosizi ato kuti aone chekubatsirikana ndicho. Ndine ndinaye panapa akanga arumbata zvebridging chikoro ndiye atombosvidza vamwe majoini kuti ambojoini sebo kuti ndikwanise kurara here. Asi ndiri kutya manji kuti mhepo izvo kwakarema kudai ikauya zvenhasi ndingasara ndiri mumba imomo.
Hapana akakuwara here mumusha menyu umu kune vamwe vakapudzirwa dzimba?
Mukomana 1 gidzi monya umwe akanga atomhanya kupinda mubedroom. Saka umba yake yese yakabva yatorwa marata kurasirwa kumunda ikokoko. Saka iye uri kuti chidhina 1 chakazomurova pamusana ndiye ndazwa. Asi vamwe vese vanga vasati vapinda mumba korara ainga ichinguva yekuda kubika. Ndozvakabatsira Mwari wacho izvozvo.
Ambuya Shila Saruwaka vemusha wekwaSaruwaka kuMutasa Central vachitaura vari parunare kwaMutasa Central kwakare kumanikaland. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare redzimhosva remuSouth Africa raramba kutambira chikumbiro chevaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma chekuti kutonga kwavo pamhosva dzeuori dzavari kupomerwa kuraswe. Vanu vakawanda vanonzwa kuara mukenya apo ndege ya dona ichangobva mukusimuka panandere ndege muNairobi. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti varikunetsekana zvikuru nemashoko ekanzuru yavo ekuti inogona kutadza kupomba mvura kubva kudhamu remutirikwi nepamusoro pekuti haichakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi kuzesa iyo yakakwidza mitero yemagetsi nezvikamu zvinopfuura mazana maviri kubva muzana. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 kuti kanzuru inenge isasakwanisi kubhadhara bhiri remagetsi nekuti rinenge roda mari inosvika mamiriyoni maviri emadhora ERTGS. Iyo kanzuru ichiwana miriyoni imwe chete mumari dzinobhadharwa nevanhu mwedzi woga woga. VaMaboke vati izvi zvichaita kuti vatadze kubhadhara magetsi anoshandiswa panzvimbo inopomba mvura kuBushmeet kudhamu remutirikwi kuti isvike mudzimba dzevagari.
Sasa yakwidza ne 200%. Yakwidza 200% it means we need about 2 million kuti tikwanise kubhadhara zvese kuti itipe magetsi nekuti mvura isvike kuvanhu. But isusu mari yedu atinokolekta pamwedzi maximum yayo inenge iri 1 million. Saka it means pa 1 million ipapo toda kubhadhara masalaries, toda kubhadhara zvimwe zvese, yozoda kubhadhara kuti magetsi. Saka tobva taita challenge ipapo. Dai kuri kuti ma government departments anoti owa vana ve army, ZRP ne ZPS ne mamwe ma departments maparastate house government vanoti owa mari rosvika about 46 million. Kana dai mari yanga iripo, ndofunga zvaitifambira. Ndamzika kuti tinandira kuti chero takaita supplementary budget. Pa supplementary budget rachina roda kutanga ra approve na minister. Kana minister asina ku approve, hatitendedzi kucharge vagari mari isina ku approve na minister.
VaMaboke vati vatatomirira hurumende kuti vape mvumo yekukwidza mitero yemvura kuita kuti vakwanise kubhadhara magetsi asi izvi zvinononoka. Asi vagari vemasvingo havana kutambira mashoko aya zvakanaka vachiti kanzuro haifani kuvatyidzira kudaro nekuti ibasa ravo rekutsvaga mari yekubhadhara magetsi sezvo ivo vari kukwidzirwawo mitengo yemitero. Mumwe mugari vabhendi revanhu vanoti kanzuro yakaita misangano yebhajeti nevagari svondo rapfuura ikati inoda kukwidza mitero nezvikamu mazana mana nokudaro haifani kushayiwa mari yemagetsi.
Ndozvisingaitizvi kanzuro yoda kujairira vagari kai ngaione kuti handiti yakatendera ichiti inoda kukwidza marhetsi izvezvi ne 400% apa zvese ari kwidza ne 200+. Saka zvinoti patori nemaextra mazimari aripo ipapo ivo ndo basa ravo sekanzuro kuti itsvagire vagari mari iyoyoyo kuti vakwanise kubhadhara mari yezesa. Isusu sevagari tiri kubhadhara mari yakawandisa kukanzo imwe isina zvairi kushanda ikoko. Saka kanzo ngaito make sure izvo ndokuda kujaira vakadzi topinda murod nazvo izvozvezvo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mukuti vanoti kanzo inofanira kutevera zvikwete zviri muhurumende zvemari inosvika mamiriyoni anopfuura makumi mana yobhadhara magetsi pane kuvhundusira vagari kuti vachashayiwa mvura mudzimba.
Kuti chinhano chavandautora chinenge chavatigozvira isu sevagari kunyanyanyanya takatarisana nekuti vagari vazhinji tiri kubhadhara mari zvikwereti zvevagari zvishoma shoma katakatarisana nezvikwereti zvinei hurumende yedu kukanzo. Saka isu zvatotarisirana zvekuti ivo vekanzo devataurirana nehurumende vakwanisa kupuwa mari dzedu dziri kuhurumende vabhadhara izvozvo zvacho zvavanoda kubhadhara kuzivisa kuitira kuti mvura isatombodzinwa zvachose nokuti mvura chinhu chakakosha kuvatiri isusu vagari.
Vamwe vagari vanoti nyaya iyi haisi yekutamba nayo nekuti inobata upenyu hwevanhu uye mudhorobha munogona kufiwa nezvirwere zvinokonzerwa nekushayikwa kwemvura. Vagari vanoti dambudziko remvura ragara riripo nekuti magetsi anodzimwa kunopombwa mvura zuva roga roga kwemaawa anopfuura gumi izvo zviri kuita kuti vararame nemvura yemuzvibhorani. Mwanaona nezvekufambisa kwebasa kuzesa injiniya Patrick Chivaura vanoti vakakwidza magetsi zvakadaro kuitira kuti kambani yavo ikwanise kuwana moto wakakwana kuitira kuti nyika isarambe ichidzimirwa magetsi sezviri kuitika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chekutanga toti ngatigamuchirei chirongwa ichochi, tochiyananisa, tochiongorora, tichingafambiswe sei kuti itipe pundutso. Ino haisi nguva yekuramba. vakatambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa.
Ndinoona sevanhu wezvemachechi, I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe-7 years. Ndashaya kuti izvozvo zvabva papi, zvanyuka nepapi, uyezve zvinozofamba sei. And ndinoona unga waita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular no domain.
Ndiri kuti nyaya yeseven years iyo vaitora mubhaibheri, tiri kuti ngatitambirei shoko iri, todi vandudza, tori twasanudza. Batirira pa-7 years, kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months, ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years, ini ndaiko senzuzowo 10 years, ndo shoko randakugara ndichipotaura. Ndichimuto 10 years, dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake, ndoda kuti MP ndakazvimirira, kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato, nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
Togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita. Bati chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira, uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaitiro.
Vateereri, ika mashoko amanzwayo ndiwo zvatisenge tichitaura nezvazvo palive talk nhasi. Kurudziro yakaitwa nevemachechi kuti sarudzo dzimbomira kuitwa. Toda kuti tinzwe pfungwa dzenyu palive talk. Asiko zvinotombotarisa nhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zviri kutungamira makundano ekaso Premier Soccer League zvatarisana nemitambo yakati pavei, asi ichikwanisa kudubura kubva pamusoro pegungano iri. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Zvekwata izvi Caps United neFC Platinum zvine mitambo isina kunyanya kuoma, asi inokwanisa kuzvidonhedza zvikaita zvekutamba mumitambo yazvo. Makepekepe ari pamusha nehwange nesvondo, FC Platinum iri mumandava stadium neyadha mangwana. Mumwe mutevere wemutambo wenhabvu vaEugene Shoniwa vanoti maGreen Machine nePure Platinum Boys vanofanira kuzopemberera chete kana mitambo iyi yapera, kwete kufunga kuti vatotora mapoints ese matatu mitambo isati yatambwa.
Panguva ino hapana magames angangonzi ari easy. Vanogona kupinda munandare wachitarisira kuwina kuti wangangorova timu diki, ubva wazozvikandira zvinhu zvavo musango wakatemba kuwina wodyiwa.
Asi kune vamwe vakaita semuteveri weDynamos vaFilimon Machisi, avo vanofunga kuti Caps United ichakunda pahwange uyezve yowedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri.
Takondiri kuona hangu zvakanaka, asi Caps United ndiona ichibudirira, plus home advantage zvayo inenge iri pahome, plus yagara ndoiri pamusoro pefellow, saka ndiona kunge ichiramba ichingobudirira ichienda mberi. Wange hadione chivina pageme iro.
Asi Chicken Inn iyo iri pachinhano chechitatu haina mutambo wakapfava sewe Caps United neFC Platinum, sezvo ine hondo yakasimba apo iri kushanyira Black Rhinos muNational Sports Stadium mangwana zvekare. Pari zvino Black Rhinos ndiyo iri pachinzvimbo chechishanu. Dynamo zvekare haina kufavirwa nerwendo, sezvo iri munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi kunosangana neNgezi Platinum Stars, iyo isingaroveke roveke kana iri pamusha payo. Ngezi ichiri nemukana wekutorawo mukombe weLeague uyu, zvekuti murayiridzi wayo mutsva Rodwell Lagama ari kudawo mapoints ese matatu kuti apfavise rwendo rwake. Vateveri veHighlanders vari kutarisira imwe mhemberero zvekare apo vari muBaba Field Stadium mumutambo wavo neTeo 1, iyo iri kurayiridzwa naRaman Gumbo, uyo akaita mukurumbira achitambira Boso. Asi Gumbo haasi kutarisa zvese izvi, sezvo chikwata chake chakamira pakaoma makwikwi aya. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Manika Diamonds vs ZPC Kariba. Harare City vs. Mushowani Stars. Shondo, Chapungu vs. Herentals. Blue Chiefs vs. Triangle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tashka kumagumo ichirongwa chedi chanasi ndokse ya mina standikile mnaoze isi ndebele, ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 11 kumfumfu 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngakhangela ukuthi ilanga leli nxa libuya eBA libuya libe team yalo. So i-team yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. So okujali kwenzeka ukuthi ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajali ukuthi be-organize ama-workshops.
AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa.
Kuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga Thokozani. Ngazosebenza lo mvume leyo indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-albhamu yami iPhupho.
Ngohlelo Woza Friday namhla silomculi womdumo kamaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyene labanye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuqakathekisa ukuthuthukiswa kwamantombazana ele International Day of the Girl Child. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomanyano wamazwe omhlaba United Nations ethi Empowering the Girl Child for a Better Tomorrow. EZimbabwe inhlanganiso ezehlukeneyo zinanza leli ilanga ngendlela ezehlukeneyo ngalimpela viki. Abohlangothi lwabesifazana ebandleni eliphikisayo ele MDC ole Women's Assembly bethule umbiko wokunanza leli langa. Embikweni wabo bathi amantombazana alokhu encindezelwa ngekhaya, ezikolo, ezinkonzweni, nguhulumende lakunhlangothi ezichiyeneyo zempilo. Bakhuthaza ugatsha lukahulumende lwezempilakahle ukuthi luphathise ekuthini amantombazana athole impahla zokusebenzisa esesikhathini i-sanitary wear ngokuyekethisa imithelo yokungena kwayo elizweni ukuze intengo yawo ifinyelelwe ngamantombazana. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe kumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulela amantombazana labesifazana uNkosazana Mantathe Mlotshwa usungule umkhankaso ngomvulo ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ebulenjini kuFacebook. Wokubuthanisa uncedo lwemali yokuhlawulela amantombazana indleko yemfundo phansi kwesihloko esithi Lead Girl to School Campaign. UMantathe uthi lumkhankaso bebehlele ukugqiba kusasa ngomgqibelo ngomcimbi oza kwenzelwa eBatanai Gardens eHarare, kodwa uthi abantu abaningi abalesifiso sokuphathisa sebemcele ukuba aqhelise isikhathi kuze kuye iviki elizayo. Asizweni echasisa ngalolu hlelo kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Team yalo nyaka ithi Empowering Girls for a Better Tomorrow. Si ama-organization amaningi akhona eZimbabwe ajale ukuthi be-organize ama-workshops bengene ku-radio la ku-TV bekhuluma ngetinye nale yabithiwe. And then mina ngokwami as a young person engikwenzile lo nyaka ukuthi bengibuza ukuthi mangithi Empowering Girls for a Better Tomorrow kuthoni kini nxa ngikhangele umntwana oyinkazana ofunda emakhaya. Ngasenanzelela ukuthi esikhathini esiningi labantwana abaku-grade 7 abaq kuda ukubhala but ngenxa ukuthi ababhadalanga school fees abakwazi ukubona ama results abo abanye abakwazi ukuthola izindawo zabo form 1 because ababhadalanga school fees so ngathi ngikwenza kwaba responsibility yami ukuthi ngigidimise a campaign engibize ngathi lead girls to school where I'm encouraging abantu engibaziyo ku social media abantu abenzisana labo ukuthi bangincedise ngifundraise to raise imali yokuthi ngibhadalele abantwana ba school fees for 1 year ngikhangelele ukubhadalela abantwana abakuphi
okwamanje ke ubhadalela abantwana abangaki njalo ubakhethe njani ukuze ubabhadalele imali yesikolo
campaign day siqalise nge-Monday. Ngiyenze specifically for i-International Day of the Girls' Health and i-target yami bekuyi-raise i-school fees for abantwana abangu-12. Sengu-12 benjalo bengikhangelele ukuthi siyathatha 2 kuma-province angu-6. Ama-province wona lawa bengikhangelele ukuthi ngama-province esenisebenzisane lawo okulama-youth that are leading ama-initiatives khona ngale. So kuba lula ukuthi sisebenzisane labo to identify amankazana ayindlakathi esikolo but asela i-school fees. Campaign day has been running for 3 days now. Ngokukhangela kwethu le support esesiyitholile kukhanya sesizazila amankazana angu-12 kade siwakhangelele ngoba kulabanye abathe bona thina sizathatha oyedwa siyisupport omunye wathi ngizasupporta abangaki so ugcina unanzelela ukuthi i-12 yakho ibhajetheleyo you-end up supporting more girls.
Lo mkhankaso uzaba khona kuze kube nini?
Ngohlelo lethu originally besikhangelele ukuthi lirana from mhlaka 7 October besikhangelele ukuqeda kusasa. Indlela esiyirane ngakhona ukuthi from Monday siqalisa besithatha omama esibabona sithi singama-role model for ama-young girls and besibaprofila on social media sikhuluma ngabo ukuthi benzani ne-education yabancedisa njani ukuze benze lokho abakwenza kathesi lokuthi bayenzani to help ama-girls ukuthi bebe-empowered for a better tomorrow. So we're profiling abomama every day. Kusasa le-session sinesikhangele ukuthi online throughout the day sabethatha ama-messages from ama-young girls throughout Zimbabwe abasela ngokuthi what is the value of education for them and then besikhangelele ukuthi kusasa kube yikuphela kwe-campaign yonaleyo but abantu esisebenzisana labo bebona kuqakathekile ukuthi singayivali totally ukuthi ayisesivalile but sikwanisa ukuthi bona laba omama that is in profiling bebe besebenzisa ama-process bayenzele wona ukuthi bedinge enye i-support because kulabanye abathe bona bazakwazi ukusupporta next week. So we're going to stretch the campaign up to the end of next week.
Itholakala ngaphi?
Itholakala ku-Facebook. Facebook ibizo lami nguMantathe Mlotshwa. Abantu bakwazi ukusendela ama-message ku-Facebook. Also niyatholakala ku-WhatsApp kumbe i-text or i-call. Isebenzisa u-0783962842. 0783962842.
Lo ngumkhankaso owenza wena njengomantathi hatshi ukuthi phansi kwenhlanganiso.
Ngihlanganise ama-young people ukuthi bangincedise as volunteers ukuthi bephushe online ukuprofila abomama labo and then ngisebenzisana futhi lo daka okuthiwa ngu-Blessing Fire yena wenza ngezokugida ngoba kusasekuseni from 7:30 to 9 sile kwi-dance and fitness session. I-dance and session leyo ikhangelele ukuthi si-fundraise abantu babengena nge-$25 so imali yena leyo iza-contributa igoal to i-target yethu e-school fees.
Wenzelwa ngaphi umdanso lo?
FCRR e-Butternut Gardens iku-First Lodenson Moyo on the first floor ku-studio kuthiwa iGibilika Trust. Yikho esiyake senzela khona umdanso wona leyo uqalisa ngo-7:30 ekuseni uphela ngo-9.
Lo ke ngunkosazana Mantathe Mlotshwa okumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu ikakhulu amantombazana labesifazana ubexoxa icingweni loPraxis Jeremiah weStudio 7 eseHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inkokheli yenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi yethuselwe ngabantu abangaziwayo ngokuthi izabulawa ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka ubhidlika lezisebenzi ziqoqa ukutshengisela. Umkhokheli weZCT umnumzana Peter Mtasa utshele iStudio 7 ukuthi udaba lolu sebelukhweze emapholiseni. Inhlanganiso le iqhube umhlangano omkhulu owe-General Council namuhla lapho ibicubungula amanyathelo engawathatha ngesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isiyazise uhulumende ukuthi iyatshengisela ngomvulo njalo labongi bathi bazaxhasa odokotela abavele bephakathi kokutshengisela besola iholo eliphansi. Ibandla le-MDC lalo lithi liza kwazisa abalandeli balo ngendlela abazatshengisela ngayo ngesizathu esifanayo kunsukwana ezilandelayo. Kambe ukutshengisela lokhu kuzaletha usizo na? Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
It's unfortunate elizweni lakithi. Soke siyakwazi ukuthi okuthiwa yi-rule of law kakukho kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphi ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitsho ikutshengisela ukuthi kule nto esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende athende into abantu asebathabanga ngayo usuka agcile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kule nto abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile eseZimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-athendwa abantu. Asosicrate ukuthi amadokotela akumelanga ukuthi ngabathola imali abayitholayo ngokuya ngeke kube ngabantu abalokhu bekhubeka basemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyeli isituation injalo. Ama-teacher ngokuya ngokuya siyongamali okumele ukuthi ngayiholwa ngabo-teacher ngendlela izinto eziningi ngayo kathesi. Babethi bangovulo bazathi bayademonstrator kuzadilwa labo kunokuthi kudilwe le issue yokuthi imali zama-teacher kazikho. Nangamazwe ale rule of law ale-democracy elalelayo abantu bengademonstrator bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekela uku-athendwa abantu manje ayi ithi lapha kwethula sangikwazi ukuthi imethodi bani abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactha ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yabona le abathi i-PSP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini zithini. Nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyuli lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqedi i-period yokubopha le imali izabuye abantu bebezaba patient. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa kuizinto kazibotshwa amabhandi upresident ephumelizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kwe-austerity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphuma ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatishi izaphuma imali efunwa ngamadokotela.
Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amagqwetha amabili asehambise uhulumende emthethwandaba isithi kumele indimi ezintathu, isiNdebele, isiShona lesiLungu, zifundiswe ezikolo zonke zelizwe njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso selizwe. Inhlamvu zesisekelo sombuso ezaguqulwa ngomnyaka ka-2006 zithi kumele abantwana besikolo kusukela ku-grade 3 kusiyafika ku-form 2 bafunde lezi ndimi. Lo mthetho wafakwa kungakemukelwa ukuthi elizweni kulendimi ezilithumi lasithupha ezisemthethweni. Amagqwetha la umnumzana Admaya Rubaya lo mnumzana Timon Thabana abamelwe ligqwetha labo umnumzana Thabani Mpofu bathi kumele umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima aqalise imizamo yokuthi kwenziwe lokho kungakedluli amalanga ayisikhombisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wamagqwetha la umnumzana Thabani Mpofu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kanti umthetho nje u-Section 62 we-Education Act iwakutsho ukuthi abantu kumele bafunde ama-languages la angu-3 isiShona, isiNdebele nesiKhiwa on an equal time basis.
up to form 2. So there is a law that says that must happen. It has not been happening.
Wanumteto uti kuyayenzwa njani abantwana bayafundiswa ngendimi lezi kumbe bayaba lesikhathi ukuthi bafunde indimi zonezi?
Njengo athi abantwana bafundiswa shona indlela abafunda ngayo isishona kumele ube yindlela abafunda ngayo isiNdebele lesikhiwa. I-timetable kumele ithi kathesi kulesiNdebele after this time kulesishona after this time kulesikhiwa. Uyabona njengami mina vele bedrish kodwa kathesi ngihlale eHarare. Ngiyabefuna ukuthi umntwana wami efundise shona efunde nje lesiNdebele lesikhiwa konke kufanayo.
Sona isekelo sombuso elizwe sithi indimi ezikhangelweyo eziqakathekileyo ziyi-16 kanti kungani manje kufundiswa ezintathu kuphela?
Into esifuna ukuyenza lapha ukuthi khonoko okuvele kukhona i-constitution yakabuya nje befundise khonoko. Kodwa anti bakhona abanye phela abakhuluma ezinye indimi njengamatonga labo bengabuya bethi lathi sifuna lokhu kufundiswe ngoba kumele kufundiswe.
Manje selikhangelelene emthethwandaba kuzahamba njani? Seliphiwe yini amalanga ukuthi udaba lolu luzathethwa nini?
Asikaphiwe. Athi njengoba sifake namhlanje i-application yethu sesimelele ukuthi uminister uzaphendula after imizuzu engu-10 and then khona sizasuza i-date.
Yebo ke uxolo lo ngumnumzana Timon Thabana iGqwetha ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Ku-Live Talk namuhla sicubungula ukukhuthazwa ngabezinkonzo abathi kumele eZimbabwe kungaqhutshwa ukhetho kweminyaka yesikhombisa elandelayo kusalungisiswa okuhluphayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318. Nzaphinda njalo 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Inhloko kahulumende wakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed Ali uphiwe isicoco sabaletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize kulandela imizamo yakhe yokuletha ukuthula elizweni lakhe ele Ethiopia lamakhelwane ele Eritrea. Impi yamazwe lawo mabili yaqhamuka ngomnyaka ka-1998 yamiswa kancane ngomnyaka ka-2000 kodwa kusukela ngomnyaka wonalo bekulokufuthelana kwamazwe omabili kwaze kwaba lesivumelwano ngomnyaka odluleyo esakhokhelwa ngumnumzana Ali. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa wayelethuba lokuthola isicoco lesi ngabe wathi ethatha umbuso waletha ukuxolelana elizweni walungisisa lo daba lwegugurawundi.
Umhlaba wonke ubheke kuye and kwakungadingakali lokuthi kumbe ayenze into efunakalayo khonokho ukuthi asilungiseni i-GMU bonke labana abantu othamisa lochangela besaphile nabo banibani ebabiza esithi beyanike silungise i-GMU for the wide sike sim into lezi sibungisa ilizwe ethe suka lapho bese sithi asilungiseni kinsizo zabantu bemathibeleni udalembo besaphile bezomsapota msizo zonke lezi zinto udalembo beseqalisile ukuyikhuluma yena le ilanguage abanye abangafuni uxolo beselimkwadele beselenzondele bethi udalembo sefuni nani sefuna ukusondeza umnangagwa udalembo bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuxolisa ebantwini bemathibeleni amsize. Uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umgabe ngoyakhe into ebenkulu kuye wazi ukukhitha umgabe uphawa that's why wazwakala ngathi khane isikhathi ethi yena manje sengingafa ningafa baze baba bengibuza ontongogara nabomashuko lookout ngizoba khona ukuthi ngibathe kodwa hayi sishiye senze lokho. So lokhu umumo ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayamthanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lisifa abanandaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50 kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni?
Well, angezi comment kuleyi opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone usolo nokuthula. Angezi comment kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. Angishuwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe, but mina ngidinga lo obona ingane ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthula.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ese-South Africa. Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi ukuhamba imango emide kungabaphambanisa kumkhankaso wabo emncintiswaneni wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lifakwe kuSpice ka Group B ndawonye lamaqembu abalisa ele-Al Ahly elakule-Egypt, ele-Etoile du Sahel elakule-Tunisia kanye lele-Al Hilal elakule-Sudan kwisigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Champions League. Wonke lawa maqembu aphuma emazweni asenyakatho yezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi lokhu kutsho ukuba bazabe behamba imango emide.
Akula i-team ade singadinga ukuthi siyikhethe sithi ingcono kulezinye, ziyafanana ngoba zonke zintshantshu. Into nje mhlawumbe engasibulala nje zinhambo ezinde ngoba ungakhangela kugatshana lapho siyabe sisiyadlala khona. Kodwa-ke okusala ibhola linye, ibhola liyafanana, kuzamele kudlalwe, sizadlala and ngiyakholwa ukuthi khona abafana bethu bazimisele kakhulu ukuthi khona khathesi siphushe ukwedlula esikwenze kulast season.
Emncintiswaneni owedluleyo iqembu le-FC Platinum lenelise ukuthola imiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu le-Orlando Pirates emidlalweni emibili. Kusibaya sika Group A kule Primeiro de Agosto elase-Angola, i-TP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo, iZamalek yase-Egypt kanye leZesco yakwele Zambia. Kusibaya sika Group C kule USM Alger yase-Algeria, iMamelodi Sundowns yakwele South Africa, iqembu le-Petro Atletico elase-Angola kanye le-Wydad Casablanca ele-Morocco. Kusibaya sika Group D kule qembu le-Raja Casablanca elakwele Morocco, i-JS Kabylie yase-Algeria, i-AS Vita e-DRC kanye leqembu le-Esperance ele-Tunisia. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu wamaqembu adlala kwisigaba se-Caslaga Premier Soccer League azadlala ngokulandelayo kulimpelaviki. Kusasa ngomgqibelo iqembu le-Black Rhinos lizemukela ele-Chickenin e-National Sports Stadium, iqembu le-Manyika Diamonds lizanqingilana le-ZPC Kariba Evengere, iqembu le-FC Platinum lizadibana le-Leada ngasemandaba, iqembu le-Ngezi Platinum Stars lizadlala le-Dynamos ngase-Baobab, ukuthi iqembu le-Harare City lizadlala le-Mshwane Stars ngase-Ruvaro. Ngensonto iqembu le-Capes United lizemukela ele-Wange ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Bulawayo Chiefs lizanqingilana le-Triangle ngase-Luveve, iqembu le-Chapungu lizadlala le-Herentals ngase-Ascot, ukuthi iqembu le-Highlanders lizadlala le-Telone ngase-Papa Field. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Ntshantshi.
Uhlelo Woza Friday namuhla silomculi womdumo kaMaskandi uMehlo kaZulu ephethe idlalade lakhe elitsha. uMehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Leli lidlala telikamehlo kaZulu elesithupha njalo lilesihloko esithi izwe. uMehlo kaZulu ucula ekwele South Africa lanqanje edabuka eKezi. Ungomunye wabo maskandi beZimbabwe abahamba phambili abathi nxa beziqumbaqumba imbambo zikasatane kukhothame ngitsho lamahlongandlebe. Idlalate lakhe leli linengoma ezilitshumi. Njengenhlala yenza, uMehlo ubambe iqhaza labaculi abathize kwezinye ingoma. nangu ekhasisa.
Vuyo le album ngisebenzile noKhaya wamafika amahle, asebenza noKD indoda enye ebekha uBabulanga uThokozani. Ngazosebenza lo mvume lena indoda engasebenza layo ngo-2011 ku-album yami iPhupho. Ngabuye ngafeatura uDJ indoda lena bathi uThulani, izibiza ngokuthi iDJ Face. Baningi abantu engisafisa ukusebenzisana nabo.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Into Yami, Imali kanye Lale ethi Kweli Kude.
Noma nahlukumeza mina emhlabeni, ikhaya lami khona esizweni. Noma nahlukumeza mina emhlabeni, ikhaya lami khona esizweni.
Abangathanda ukuthenga idlalade leli mehlo bangakuthola njani?
Kufacebook sebenzani mehlo kaZulu mnqolo, o ungithinte kuyo le number +27834302W2W6+27834302W6. Ungangithinta kuyo le number ngocingo or ungithinte ngoWhatsApp.
Abalandeli bona ungathanda ukuthini kubo?
Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abangesekayo, abaqhubeka bengeseka. Ngiyabonga kakhulu kibo bonke abantu abeseka abaculi bakithi.
Hayi, isiyabonga nsizwa yangakithi, uqhubeke uyibambe kanjalo. Uphuma ke enkundleni umehlo kaZulu ngale ethi isibhamu.
Kamaskandi umculi ke na umehlo kaZulu ephethe idlaladi lakhe elitsha. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo sithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Ndikhumbule ukuthi umehlo kaZulu ungomunye wabahlabeleli beZimbabwe abazaphatheka egigini lemthwakazi Maskandi Festival elizaqhutshelwa kwele South Africa eHillbrow Theatre kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.